ichokwadi kurukota redu ratisiya ratisiyana asi mangwanani nguva yavakolapsa vakazosengwa kuma3 voenda kuchipatara ndopavazonoideclare kuti vangisiya.
Vanga vachidzimbikana here mazuva osaya?
Munhu akambodzimbikana asi mazuva ano osaya vanga vari munhu anga akasimba zvikuru, ano utano hwake.
Saka urongwa hwati hwavapo here parinhasi hwekuchengetedzwa kwavo?
Parinhasi vanhu vakaungana pamba yavo pavanogara, asi urongwa hausati hwarongwa hwekuti vachachengetewa rini. Vanhu vachazivisiwa munguva inotevera.
Sedunhu mune tarisiro here yekuti muchakomekedza kuti vaitwe gamba renyika?
Nebasa ravakabata mune zvematongerwo enyika ndiyo shuviro yedu. Tanyorera kudare redu guru rezvematongerwo enyika kuti vaitiwe vapuwe national hearing status.
Tichitarisa basa ravakabata mudunhu renyu remasvingo, mungatsanangura zvakadii kurasikirwa kwamungati maitwa nekushaya kwaamai mahofu?
Isu semasvingo tarasikigwa zvizhinji nebasa rakabatiwa namai mahofa. Anga ari munhu ari loyal kuna president, munhu ari loyal kupati rake yemusangano wezanupf, munhu anga achidzidzisa vana vari pasi pake eunifier vanga vari mai zvekare